Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri mutsi wechishanu chivabu 17 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. South Africa yokurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemapato anopikisa. Mudzimai akapfurwa marimwezuro kuminda yemangoda kwaMarange otaura zvakaitika. Nengo nhatu dzeMDC dzakarohwa muparamende nemapurisa dzoendesa hurumende kumatare edzimhosva dzichida kuripwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. South Africa nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri vemapata anopikisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pakuparurwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi, mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupakama mbete vakurudzira kuti nhaurirano pakati pavaMnangagwa nevemapata anopikisa dzitungamirirwe namutongi gava anobva kunze kwenyika.
The leadership of Zimbabwe wishes to consider a facilitator from outside Zimbabwe.
Kuti zvigamuchirike, utungamiriri weZimbabwe unofanira kuona kuti paita mutongi gava wekunze, uye isu takatozvipira kuti tikupei mazita evanhu ava vari muAfrica. Panguva ino tiri kuda kukurudzira vatungamiri vasiri munhaurirano kuti vapinde munhaurirano.
Political leaders who are not yet part of the national dialogue to join the national dialogue.
Kurudziro yeSouth Africa iyi inouya panguva iyo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti vari kuda nhaurirano navaMnangagwa, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve nhaurirano dzinotungamirirwa nemunhu anove mutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambotungamira imwe nyika. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nhaurirano dzaparurwa navaMnangagwa hadzina zvadzinobatsira nadzo nyika, vachiti gakava riri munyika riri pakati pavaMnangagwa navaChamisa.
Nyaya dzese dzinhaurirano dzine anofambira dzine munyai kana muzukuru anenge achikwanisa kuona mativi ese. Zviri kuitwa ava navaMnangagwa pari zvino kutungana kwembudzi, nokuti hakuna kwazvinosvika kuti munhu ataure ari ega. Hakuna hurukuro dzakambotangwa dzichifamba dzakadaro, hakuna hurukuro dzakambofamba dzakadaro gabudirira hadzibudiriri. Zvino hatidzi kuti vaMnangagwa varikuda kuramba vachiita izvi kusvika vanhu vodya makudo here nenhamo, nekuti nhamo iri muno muZimbabwe haichisina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vasina kudoma zita ravaChamisa pakuparura kwavaita nhaurirano idzi, vakurudzira vemapato ose ari munyika kuti vapinde munhaurirano idzi, vachiti chinangwa ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Ngatiuye tese kutende yekubatana tiite chinhu chimwe chete. Ngatiuye tese kutende tiparidzire rudo, tiparidzire runyararo, tichiumba nyika yedu kuitira varipo izvozvi pamwe nevemazera achatevera.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avo vapa mashoko ekupendera pakuparurwa kwenhaurirano idzi vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vaChamisa vabatane nevamwe munhaurirano idzi.
Nyaya iyi haisi yedu yemalindazi, ndiye maZimbabweans yese. Tinoda kuti tiuye pamwe chete sevatungamiri tikurukure kuitira kuti tiwane nzira dzekuti vanhu vewane bundusu munyika iyoyi. Saka isu tinoda kuti munhu wese ngaauye tibatisane ndima iyi kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi vari vanhu vewane upenyu hwakanaka vewane chikafu wane mabasa vewane zvese zvavanosuvira saka toda kuti munhu wese auye tipadzane zvino
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo parunhare dzati zvakakosha kuti vamunangagwa vazvininipise vaite nhaurirano navachamisa vachiti nhaurirano dzavari kuita nevemapato madiki avari kuwirirana nawo hadzina chadzichaburitsa chinokwanisa kuburitsa nyika kubva mumadhaka mairi asi vemapato madiki ava avo vanga vari pamusangano uyu vati zvakakosha kuti mapato anopikisa apinde munhaurirano idzi vachiti ndiwo mukana wekugadzirisa nyaya dzose dzinobata nyaya dzesarudzo pachine nguva izvi zvatsinirwawo navawillard mugadza vanotungamira bato rebethel christian party avo vaudzawo musangano uyu kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutarisawo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvikuru sei vechidiki
nekuti hatiri vamwe tiri vadiki zvigaro chemitetani asi paikonoma imboreruka izvishoma
Mapato ose gumi nemanomwe asaina chibvumirano chemashandiro avachaita munhaurirano idzi. Panga pane mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition unotungamirirwa naamai Joyce Mujuru wanga wakamirirwa naamai Lucia Mativenga. Pata vabvunza kuti sei amai Mujuru vasina kuuya pachiitiko ichi. Amai Mativenga vati havazivi.
Isu takamirira bato. Atimiriri munhu. Takamirira institution. Ndiyo yatakamiririra pano.
Saka kureva kuti amai Mujuru arasweri havachapinderi munhaurirano.
Handisati ndataura nawe izvozvo.
Zvichakadai vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kunanganisa mitemo yose nebumbiro remitemo yenyika uye serwiyo rwavanogara vachiimba vakurudzira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muzanu pf ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Kuratidzira kwekutsigira Ishe Felix Nhlanhla ndiweni kwendirira mberi nhasi muBulawayo mapurisa akachengetedza nzvimbo yaungana vanhu varatidzira ava kuitira kuti pasaite mhirizhonga. Taura Ishava anotipa nyaya iyi.
Vanhu vange vasingapfuuri makumi maviri vaungana pachiumbwa chamushaka Joshua Nkomo nguva dzekuma 10 mangwanani vachiimba pamwe nekupa mashoko erutsigiro kwenguva inoda kusvika awa rimwe chete. Kunyange hazvo mapurisa ange ari mumotokari dzekudzivirira mhirizhonga ange achitenderera panzvimbo iyi kuratidzira uku kwaenderera mberi zvisina mhirizhonga mukati. Mumwe wevarongi vekuratidzira uku vaJosepha Tunguluve vati havana kuzokwanisa kufora mumugwagwa sezvavange vakaronga vachiti vatyira kuti urongwa hwavo hwaizogona kuvhiringidzwa nevamwewo vanhu. Vatova vafara kuti vakwanisa kuratidza rutsigiro rwavo kuna Ishe Ndiweni zvisinei kuti pange pane vanhu vashoma.
Tiri kutsigira chifu vetu vachifu Ndiweni who is standing for the people. Toda kusenda message kuti isusu hatina kufara nezvakaitika kumambo wetu kuzi mamuthi ezanupiefu akarova mambo. Zvino zvisina kuenda mushe nevanhu vakawandisa kunoku kumativeleland. So panapa nhasi tiri kuratidzira kuti we are in solidarity with the chief wetu.
Ishe Ndiweni vakakonzera mutauro munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vakurudzira kuwedzerwa kwezvirango kuhurumende vachiti haisi kuchengetedza mitemo yenyika. Izvo zvinotevera kugoverwa kwerimwe purazi riri munzvimbo mavo kwavanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Mukati mepurazi mune gomo rentara zinduna iro Ishe Ndiweni vanoti rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele. Mushure memashoko avo Ishe Ndiweni vakanyombwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende uye vakadawo kutorerwa motokari yavo nevamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU PF. Vanguluve avo vakakwikwidza vakazvimirira vega kuve mumiriri weBulawayo South vakakundwa vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze madzishe ose munyika isingavapinze mune zvematongerwo enyika.
Tiri kuti vanhu vezanupiefu vanofanira kurespekta matraditional leaders etu, not saying only Mativeni but every in Zimbabwe, kuti also kana machifu achirwira vanhu vavo we should support them because vari kuona zvinhu zvatooma kuZimbabwe. Vanhu asi kushanda, vanhu vari kufa kuzvipatara kukoko, so munanga vanofanira kuprotekta machifu because ndiwo umambo wetu, the traditional leaders.
Gore rapera nhengo yezanupiefu Ishe Fortune Charumbira vakaudzwa nedare repamusoro kuti havafanirwe kunge vachiita zvematongerwo mutongerwe nyika mushure mekunge vabuda pachena kuti madzishe ose aifanirwa kutsigira ZANU-PF. Asi pakataura Ishe Ndweni pfungwa dzavo vakabva vatanga kunyombwa vachinzi vakange vave kuita zvematongerwo enyika izvo zvisina kuitika kuna Ishe Charumbira. Bumbiro remutemo wenyika rinoburitsa pachena kuti madzisha hafanirwi kuita zvematongerwo enyika, asi madzisha akarerekera kuZANU-PF anoita madiro ajojina pasina zvaanoitwa kunyange hazvo paine mitongo yedare inorambidza kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vanhu vaviri vanonzi vakafa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mushure mekupfurwa nevanochengetedza minda yemangoda yekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company kwaMarange nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekuchera mangoda zviri kunze kwemutemo. Asi mumwe wevakapfurwa ndokukuwara, amai Linda Mulambo, vanoti ivo nevamwe vevakapfurwa ndokukuwadzwa muchiitiko ichi vakanga vasinei zvekucherwa kwemangoda, vachiti vaitotsvaga huni musango risiri pasi pekambani yemangoda iyi. Amai Mulambo, avo vane makore 35 ekuberekwa uye vaine vana vana, vanoti magadha akavapfura haana kumbovazivisa kuti vakanga vapara mhosva yei, uye ivo vakazongoona vatoi pasi vapfurwa. Vanoti vakazomhanyiswa kuchipatara cheMutare General Hospital, uko kwakazoonekwa kuti vakanga vaine bara mudumbu mavo mushure mekupfurwa nechepambabvu kudivi ravo rekuruboshwe. Ngatinzwei vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndaramba ndakashanyira sisi vangu, ndovanda ndakashanyirawo. Saka ivo vanoita zvokubika nzungu vachitengesera makorokoza aya. Saka takange taenda kunotsvaga huni imomuya munoendichera makorokoza. Saka magadha akangouya isati zvizivisa kuti magadha acho akaita sei kana kuti tori vaenzi ikoko. Saka indakatongozoonawo chii makorokoza akumhanya, tikati ah, asi kwaita chiko, unzwa magadha magadha. Saka inini pandakazosimudza musoro kuti ndiitarise kuti chii, ndakatongozonzwa bhuleti, ndasati ndafurwa ndapfurwa mupandisiyawo. Saka vanhu vakapfurwa time one vakawandika zvokuti umwe akatofira ipapo, unzwa kuti umwe wacho kuti akatofa futi. Nekuti ndakabva ratongotakurwa mumanywani kukliniki, ndakatozotakurwa kubereko.
Saka bara ramuri kuti rakapinda mudumbu rakwanisa kubviswa here?
Ehe, varioparete vakaritsvaga pavainge vachiriona pasikanika, but vakazorishaya ipapo, vakatozoriwanira mudumbu chemuchem panogara chikafu paipai. Saka vakatozooparete katimu mudumbu imomo kuti vakwanise kuribata.
Vakakwanisa here kusvitsa kumapurisa nyaya iyoyi yekupfurwa kwenyu?
Mapurisa ewo ekwajadzo ari kuziva kuti aha nguva yacho papasisina vaitya kundinonokera, kuti mapurisa ari ikoko akaudzwa.
Saka makakuwadzwa muri vangani vari pachipatara ipapo?
Indakatongoperekedzwa nehama yangu, mumwe naumwe aisimudza hama yake. Saka vamwe aminoti varipi?
Makanga muine vanhu vakawanda zvakadii munzvimbo iyo?
Vanhu vanga vakawanda kumaabauti 60 kana kupfuura. Hanimoziva makorokoza akawandisa ka, asi mune vamwe vanhu vanenge vachitengesa vaya. Saka tatakangosangana vanhu vanga vakawandisa.
Nzvimbo iyi iri pasi peZimbabwe Consolidated Diamond Company here?
Mune mishini imwe irimo mukati, but isu tine tiri kunze manje, hatipindi mumafayagadhi memwe mavakaisa fenzi dzavo.
Avanga vari amai Linda Mulambo, mumwe wevanhu vakapfurwa nemagadhi eZCDC ndokukuwara kwaMarange, vanga vari parunare vari muchipatara cheMutare General Hospital neStudio 7. Asi mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda vanoti semaziviro avo munhu mumwe chete chete ndiye akafa pachiitiko ichi. vaChagonda vanoti magadhi avo akazotora danho rekupfuura vanhu mushure mekunge vave kurwiswa nevaichera mangoda ava, zvichitevera kuridzira futi rutatu mudenga kwavakanga vaita. Vanotiwo gadhi akauraya munhu uyu ari kubatsira mapurisa mukuferefetwa kwenyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa ari kuferefeta nyaya yakaitika kumugodhi wengoda kwaChiyadzwa, uko kunova ne vanenge vachichera madiamonds zvisiri pamutemo. Vakanga vauya vakawanda chaizvo, vaisvika kuma 200-300. Saka pakaenda vakomana vedu vesecurity ikoko. Vanhu ava vanonzi vakabva vatoenda kumagadzi kuya, vakabata mafoshoro, vamwe vaine mapiki zvavanenge vachishandisa pavanenge vachichera matimons. Saka tizonzi masekuriti gazakaridza mudenga mabara anokwana muta matatu vachiita kuti vakomana vavabve pavainge vachichera zvisiri pamutemo. Asi zvinonzi vakabva vatoenda kuvakomana ivava security vakabata mafoshoro nemapiki. Zvinova zvakazoita kuti mumwe wemagadhi aite inonzi pachungu open fire vachitraya kuzvidefenda sezvo vakanga vaakuimbwa nemafoshoro vachizama kuti havaende. Saka muchitiko ichochi chinosuwisa pakazoshaika mukomana mumwe chete akanga achichera zvisiri pamutemo. Saka inyaya iri kumapurisa vari kuserefeta kuti vaone kuti zvii zvakaitika uye zvakasamba sei. Saka isu tangomirira kuti tinzwe nemapurisa kuti vazobuditsa full report muchitiko ichochi chinosuwisa.
Pane matanho here ari kutorerwawo iye gadhi wekupfuura munhu?
Tichitaura kudai mukomana wedu wesecurity wacho akapinda munyaya iyi ane mapurisa ezvinezvi vari kubatsirana panyaya yekuferefeta.
Asi zvinonzi vanhu ava vaichera ngoda kwete mumwinda weZCDC asi kunze kweminda yenyu, sei makazotora matanho?
Kwavaichera inzvimbo isingafaniri kucherwa zvisiri pamutemo. Inzvimbo inocherwa neZCDC yakagadziriswa pamutemo kwatinoita mining. Ndosaka nzvimbo iyi ichichengetwa nesecurity, itori protected area.
Vanga vari mutauriri wekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan nhasi vaungana vachinamata vari pedyo nemudzinda wemauto wemuguta guru reKhartoum. Izvi zvaitwa pasi peurongwa hwevaratidziri ava. Ava vari kuda kuti utongo huiswe maoko evanhuwo zvavo kwete kuti hurambe huri maoko emauto. Vanhu gumi nevashanu vafa muguta guru reMali reBamako zvichitevera kuwedzera kwemafashamu emvura ayo ari kuvhiringa dunhu reSahel munguva yezhizha mudunhu iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemadzimai anorwira kodzero dzevanhukadzi vari kushoropodzwa zvikuru zvichitevera kunonzi kukundikana kwavo kumirira kodzero dzevanhukadzi vanenge vachishungurudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Kushoropodzwa uku kunoitika zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa mutungamiri weMDC Team Zvare Tokozani Kupi, avo vakaudza vatori venhavo kusanganisira Studio 7 kuti ndivo vava panyanga dzeMDC yose. Izvi zvakaitika mushure memutongo wedare repamusoro wakaturwa naAmai Edith Mushore wekuti kugadzwa kwakaitwa vaNelson Chamisa naInjinia Elias Mudzuri sevatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muna 2016 kwainge kusi siri pamutemo. Mukuru weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vanoti madzimai anomirira kodzero dzevanhukadzi nguva zhinji akarerekera kumapato avanopsigira kwete kumadzimai avanomirira.
Madzimai ari kumakuwa nechedzakasiyana siyana, madzimaiwo zvakare ari nhengo dzemamwe mapato. Saka allegiance yavo kana kuti kutendeka kwavo kana kuti loyalty yavo yakanyanyisa kurerekera kumapato kupfuura kurerekera kwayakaita kune vamwe vavo.
Bishop Magaya vanoti izvi zvakabuda pachena pana muzvare Kupi avo vari kushoropodzwa nemamwe madzimai anotsigira vaChamisa.
Saka ndomhaka muchiona kuti madzimai havagoni kusimuka kana mbemujuru kana kuti Kupi vachizvizwa nokusoropodzwa, nokuti vanenge vachisoropodzwa zvakanangana nokuti Mai Kupi kana kuti Mai Mujuru vapokana nemutungamiriri webato riri kutsigirwa kunyange nevamwe vakadzi. Saka ndinoona tichiri kure chaizvo chaizvo panyaya yakaita saiyoyo.
vakadzingwa semutauro weMDCT avo vave kutungamira bato ravo zvarelead amai Linda Masarira kaingidza vanotiwo vanoshungurudzika nezviri kuitwa muzvare kupi.
Ndinonzwa kushungurudzika kukuru ndichiona matukirwo nekumashoropodzerwo ari kuitwa muzvare Tokozani kupi pasocial media. Izvi zvinoratidza kuti mukati menyika yedu hatisati tasvika pachinhano chekugamuchira kuti tine bumbiro remutemo rinofanirwa kutevedzwa mungava mune zvematongerwo enyika kana mumatongerwo emumapato.
Amai Masarira kaingidza vanoti vatsigiri veMDC yavachamisa vanofanirwa kuenda kumatare edzimhosva kana vasiri kufara nemutongo wakaitwa wekuti muzvare kupe ndivo vave vanofanirwa kufanobata chigaro chemutungamiri weMDC zvichitevera kushaya kwavatsvangira gore rapera. Amai Masarira kaingidza vanoti vari kushamiswawo kuti sei madzimai anorwira kodzero dzemadzimai akangonyarara panguva iyo muzvare kupe vari kushoropodzwa.
Chinondishamisa zvakare kunyarara kwemaorganization anodila nemawomen's issues. Zvinoratidza kuti maorganization aya haasi pakumiririra kuchengetedza kodzero dzevanhu kadzi vari mukati mezvematongerwo enyika. Nguva ino haisi nguva yekuti titarise kuti mudzimai ari kutukwa ndiwe bato ripi, asi inguva yekuti tigone kunochengetedza vanhu kadzi vari mune zvematongerwo enyika kuti vasawanikwe vachinosangana nematambudziko akadai. Takaona izvi zvakare zvichiitika kuna Dr. Joyce Mujuru, zvinogara zvichiitika kwandiri nevamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika kusanganisira naJesse Majome naNafadzai Mahere.
Munyori ane mukurumbira amai Joyce Jenje Makwenda vanotiwo vakadzi vanorwira kodzero dzemadzimai vakarerekera kumapato anoita zvematongerwo enyika uye vazhinji vacho havana hanya kana mwoyo wekubatsira mamwe madzimai.
Saka women's movement yakaita time yekuma90s yaiya tichinyatsove mafirebrand but yezvinezvi I think yangove money making thing but there are very few vatori vari serious chaizvo kuti vari kumirira vakadzi havari linked kupolitics kumamwe political figures yekuti anenge achiti itaiso.
Mutauriri weHouse of Assembly vaJacob Mudenda vanoti madzimai anofanirwa kufora achiratidzira kuti zviri kuitika izvi hazvienderani nezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika.
Vaise peaceful demonstration kuitira kuti nyika yese ione kuti kushungurudzwa kwemadzimai hakuna kunaka, kuri kupesana nechi nemutemo. Saka ndizvo zvamunofanira kuita izvo, asi madzimai akaramba akanyarara hatisiri kunzwa kuti vachitaura kuti aiwa izvi hazvina kunaka nekushungurudza vakadzi kunyanya kunyaya dzenyika dzepolitics. Toda kuti vadzimai vapinde murunyararo vasina kunyombwa.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC team zvare Isabella Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavamuzvare kupe vaObet Gutu vanoti masangano anomirira madzimai akawanda haabudi pachena achipikisa kunyombwa kwevamwe vavo.
Nguva zhinji ndinoona vanhukadzi kunyanya pasocial media vachinyombiwa vachitukwa nemamwe mashopu anonyadzisira anenge achinyorwa, asi handisati ndamboona kana kunzwawo maorganizations anomiririra zvido zvemadzimai ende akawanda zvokuwanda zviya muzimbabwe achimiramira kudefendawo mamwe madzimai avo. Tinonzwa vakanyarara kuti zii kunyarara zvine mutsindo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vakati bato ravo harisi kuzotadza kuita hope nemashoko amuzvare kupe ekuti ndivo vava panyanga, asi bato iri rinoti rakaunganidza magweta achange achitungamirirwa navatabani Mpofu kuti apikise mutongo waamai Mushore. Zvichitevera hurukuro yakaitwa namuzvare kupe neStudio 7 svondo rapera, vanhu vakawanda vakanyora mashoko paFacebook yedu vachizvidza muzvare kupe, vamwe vachishandisa mashoko asingaiti kuburitswa asi vamwewo vachiti kupe vainge vaita zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKain Matema uye mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vaendeswa kudare ramajistrate muHarare vachinzi vari penhengo nhatu dzedare reparamende dzinoti dzakashungurudzwa mudare iri nemapurisa nemauto. Nhengo idzi dzinoti dzakashungurudzwa dzichinzi dzakanga dzatadza kuremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavakapinda mudare munambudzi gore rapera kuti vanzwe kuparurwa kwebudget. Vari kuendesa vamatema navamatanga kumatare edzimosva ndisi sachigaro wemadzimai muMDC amai Linet Karenyi Kore, sachigaro webato iri muzvare Tawita Kumalo uye murongo wemusangano muMDC vaAmos Chibaya. Vatatu ava vanoti havana kuchingamidza kana kuremekedza vamunangagwa nekuvasimukira pavakapinda vachiti vairatidza kusafara kwavo nemabatirwa akanga aitwa sarudzo izvo zvakapa kuti vatore danho rekusacherechedza vamunangagwa. Vatatu ava vanoda mari inosvika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pamunhu mushure mekunge vakuvara apo vaizvuzvurudzwa nekumbunyikidzwa kuti vabude mudare. Nengo dzeMDC idzi dzakarapwa mushure mechiitiko ichi. Hatina kukwanisa kubata vamatanga asi vamatema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvakaitika zviri pachena havangadi kupedza nguva vachitaura nezvazvo. Vatiwo Studio 7 itaure nevakakwira kumatare vacho. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta riri kumirira vatatu ava muzvare tinomuda shoko kuti tinzwe mafambiro ari kuita nyaya iyi kumatare.
Zvakaitika ndizvo kuti Honorable Linet Karenyi na Honorable Amos Chibaya na Honorable Tabitha Kumalo vakarohwa nemapurisa nemasoja muparliament mushure mekunge vapiwa mhosva yekuti havana kusimuka pakapinda mukuru wenyika. Ivo ikodzero yavo sekuti muparliament pachezvapo hapana munhu anonzi akakosha kudarika mumwe, vese vanenge varimo vanenge vakangofanana nekuti vese vanenge vari vamiriri uye dziri nhengo dzeparamendi vachifanira kunge varimo. Saka ivo nekuramba kwavakanga vaita kusimuka, mapurisa akabva anzi navamudhende vasimuke vavaburise panze. Vaona kuti ivo vaisaterera kuburiswa kwavaitwa panze, vakabva vavarova vakavatsika-tsika, vamwe vacho vachifuguka hembe. Chinova chinhu chinonyadzisa kunge chichiitika kuvanhu vane zvinhanho zvinokudzwa izvozvo. Saka ivo vari kudamuripo unobatsira kuti kunyadziswa kwavakaitwa uku nekurohwa kwavakaitwa uku zvinge zvine kakuripa uye kudzidzisawo kuti kana vanhu vari muparliamendi vanofanira kunge vachikosheswa zvakafanana uye kukudzwa zvakafanana pasina kuti uyu mukuru kudarika uyu.
Vamuri kuendesa kumatare avati vapindura here?
Mapepa takatomaendesa kare kumatare edzimhosva, masamons akatoendeswa vakatopindura kuti vainge vachida kuzodavirira nekumiririra mapurisa iwaya vakanga vazviita. Tamirira kuti nyaya yacho irambe ichifamba kuenda mberi tizosvika painonzwika kumatare kuti tinzwe kuti dare richavapa here mari yavari kukumbira ichoyo kana kuti ichavapa imwe isiriyo yavakanyora yacho, asi vakatiwo vachange vachimirira kuti vadavire kumadamages acho ari kukumbirwa nevamiriri vemuparliamendi.
Vanga vari muzvare tinomuda shoko vanovegweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanga vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yenhaurirano senzira yekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. South Africa yokurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemapato anopikisa. Mudzimai akapfurwa marimwe zuro kuminda yemangoda kwamarange otaura zvakaitika. Nengo nhatu dzeMDC dzakarohwa muparamende nemapurisa dzoendesa hurumende kumatare edzimosva dzichida kuripwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.